Why, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki, chandinokupakurai, sondorega-rega, ini ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa, tine hurukuru nemukuru wesangano re We Lead, muzvare Namatai Kwekweza. Chikurukura pamusoro pechirongwa chavo che hashtag Youth Quota Zim Campaign. Muzvare Namatai Kwekweza, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki, makadenyu.
Ndiri kumakadi wondinofara kuva muchirongwa chenyu.
Aiwa, tinofara kukuva nemi nhasi. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, maita basa. Yanga iri campaign launch. Yanga iri kutarisa kuanaunswa kwakaitwa 10 masiku. Akanzi necabinet achapiwa kuvechidiki. Saka takaita campaign launch yedu tichitaura kuti vakanga vachova tiva navadiki vapiwe ma 6-10 muparliament. Vakange vavunza ani nekuti isu sevana vechidiki hatina kunge tataurwa nesu. Saka takaita campaign launch yedu musi wa 14. Taita campaign yedu musi wa 14. Takauya ma key demands akaiswa forward nemayouth. Ndichangotaurawo mashomawo. Vachidiki vaitaura kuti vanoda 50-50 representation through an elective youth court. Uyezve vakataura kuti zvona vanoda kuva vaine mukana wekupindawo mukumhanya kuti vapindewo mupublic office. Vane makore anoitwa iwo 18 sezvo vachikwanisawo kuvhota vane 18. Vachidiki vakaenda futi kunotaura kuti vanoda kuti youth quota iyi isangoiswe kuparliament chete asi ive kugrassroots. Vechidiki vakaisa mademands avo atinoramba tichivavhunza kuti vanoda chii kuti tika tava nedocument riri kutaura zvinodiwa nevechidiki. Kana tava nedocument riri kutaura zvinodiwa nevechidiki ticharitora toriendesa kuparliament nehurumende kuti vange vachizvifunga izvozvo.
Chii chiri kuita kuti vechidiki vacheme-cheme vachiti navo vanoda kupinda muparliamende?
Alright, maita basa nemubvunzo wenyu. Zvinoitika ndezvekuti madecisions mazhinji ari kugadzira ramangwana redu sevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa nhasi. Uye madecisions mazhinji anoitwa nevakuru vedu venyika ivavavo anouya achiti affecta ine way yekuti dzimwe nguva inenge iri very negative asi isu tinenge tisinawo kupiwa mukana wekugarawo mumameetings avo vanenge vachiita anovaita kuti vasvike pamadecisions avanenge vaita. Zvisinei kudaro, vechidiki vakaonawo kuti we are technically excluded from the system. Tinopaiwo maexamples ekuti zvona hapana kwechidiki anokwanisawo kumhanya kuti ave president wenyika nekuti unofanira kunge une 40. Tikatarisawo kuti utewo makomishina tikatarisawo kuti uite majudges pakaiswa an age limit yekunzi unofanira kunge waita makore akati. Ene ndiwo mapositions ekuti pari kuitwa madecisions ari kushepa ramangwana renyika. Chataka realize ndechekuti the average age yemaparliamentarians, and this is a global statistic here, UNDP, was that vanenge vaine ma 53 years. Saka tiri kuona kuti madecisions ari kugadzira ramangwana redu ari kuitwa nevanhu vanenge vari disentouch ne reality yatinenge tichisangana nayo sevechidiki.
Kunze kwechichemo chekuti makuda 50% vechidiki muparamende uyezve mumaparastatals akasiyana-siyana, ndezvipiwo zvichemo zvakabuda pane musangano wenyu?
Zvichemo zvikuru zvakanyanya kubuda pane musangano wedu ndezvekuti tatinonyanya kunida kuti zvinhu zvevechidiki zvifambe kuti vawanewo mukana wekupinda mupublic office. Ma-institutional nema-electoral reforms anobvisa iwo masystems ari youth evasive uye anodzivirira vechidiki kuti vapinde.
Aiwa, takunza zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, ndanchikumbira kuti mupe mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Chandingangotauri ndechekuti tiri kurarama munguva yekuti madecisions ari kugadzira future yevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa as we speak, and youth movement should urgently mobilize to ensure kuti young people go vari at the center ekushepa madecisions aya. Saka ndichinge ndadaro ndinokurudzira vechidiki kuti get involved in the process. We have our hashtags anoti hashtag youth quarter zim and hashtag 18 rand zim. Join the conversation on Twitter and on Facebook.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Muzvare Namatai Kwekweza, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Ndinotenda nekundiinvaita kwamaita.
Mhuri yeZimbabwe, nhasi muchirongwa tanga tine hurukuro nemukuru wesangano reWe Lead, muzvare Namatai Kwekweza. ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki che T-Connection nemso chipiri apo tichange tichiendera mberi nenyaya iyi tina muzvare namatai kwekweza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko enyu kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti +12024650318 nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa chedu cheve chidiki chirongwa The Connection muri yeZimbabwe bye bye.